Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 9 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende inoziya mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, MDC ichikurudzira kuti nyika ishandise mari yekusouth Africa kwete bond note. ZCTU inoti iri kuenderera mberi nekuratidzira kwayo nemusi wechina, zvisinei nekuti mapurisa ari kurambidza kuratidzira uku. Vanhu vakawanda vovharirwa mvura nekanzuru yeHarare nepamusana pekukundikana kubhadhara zvikwerete kukanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende nhasi yatanga kuzeya kuoma kwaita zvinhu munyika, bato guru rinopikisa reMDC richiti nyika haifanirwe kushandisa mabond note asi kuti ishandise mari yekusouth Africa senzira yekugadzirisa upfumi hwenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iyi yakwidzwa mudare renational assembly nemunyori anoona nezvenyaya dzeupfumi muMDC zvakare vachimirira Hatfield mudare iri. Dr Tapio Mashakada avo vati upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka uye zviri kukonzerwa nekuti hurumende iripo haina kana zano rekuti yogadzirisa dambudziko iri sei. Vati kusamira zvakanaka munyaya dzeupfumi kuri kukonzerwa nemaitiro ehurumende akaita sekuramba ichishandisa mabond note kukwereta mari kubva kubhanga guru nyika reReserve Bank of Zimbabwe zviri kunze kwemutemo, kushandisa mari zvisina mwero pamwe nekusava nemitemo yakanaka yekukwezva vemabhizimisi kuti vazosime mari dzavo munyika. Vamashakada vati zvichitevera kukwira nekushayikwa kwave kuitwa zviri munyika nekuda kwekusagutsikana kweveruzhinji nemabhizimisi nemari iri kushandiswa pari zvino, hurumende inofanira kurasa mabond yotanga kushandisa mari yekusouth Africa sezvo iriyo nyika inoita bhizimisi neZimbabwe zvakanyanya.
Join in the Randmantar area and I will explain in detail all the alternatives. It requires a policy decision.
Kushandisa maranzi achisichinhu chinoda mari, asi zvinongoda kuti hurumende itore matanho chete. Kurega kukwereta kuRBZ hazvidi mari, asi zvinongoda kutora danho chete.
Vati izvi zvinoita kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzeupfumi nechimbi chimbi, nyika ichitora mamwe matanho akawanda ekugadzirisa upfumi. Vati panofanira kuva nemutemo wekukwezva vemabhizimisi pamwe negwara rekuti nyika yogadzirisa nyaya yezvikwereti sei kuitira kuti ikwanise kuwana rubatsiro rwemari nezvikwereti zvekusimudzira upfumi hwayo. Vati havabvumirani nemaonero agavhuna webhanga guru Dr John Mangudla negurukota rezvemari vamutuli Ncube ekuti upfumi hwave kutanga kusimuka zvekare. Vakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzimise hurumende kuramba ichikwereta kubva kuRBZ nemamwe masangano zviri kunze kwemutemo, vachiti inofanira kupiwa mvumo yekuita izvi isati yakwereta. Vachitsigira nyaya iyi, muumiriri weHarare East zvakare vari mutevedzeri wasachigaro muMDC vatenda ibiti. Vati hurumende inofanira kuzvidzora pamashandisiro ainoita mari uye inofanira kubuda pachena kuti mari chaiyo iri kushanda munyika ndeipi. Vati vanobvumirana vamashakada kuti nyika ngaishandise maranzi. Vatiwo veruzhinji vanoda kuvimbiswa kuti mari dzavo dziri mumabhanga dzakachengetedzeka uye hadzizonyangarike sezvakaita muna 2007 na 2008.
We must protect the balances of people that are in bank accounts right now. So the measure announced, Madam Speaker,
tinofanira kuchengetedza mari yevanhu iri mumabhangi. matano akatorwa nehurumende pakutanga kwemwedzi uno anoita kuti vanhu vatye kuti mari dzavo dzishaya simba. Hatingaregi izvi zvichiitika zvekare.
Vabiti vatiwo zvese zviri kuitika zvine chekuita nenyaya dzesarudzo, vachiti kunyange ZANUPF yakabira sarudzo yave kutadza kuita chikiribiri chayo mukugadzirisa upfumi. Muumiriri weBuyera South vaJoseph Chinotimba veZANUPF vati zviri pachena kuti pane vanhu vari kuda kuona vanhu vachitambura, uye vanhu ivava ndivo vari kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu.
Munyika muno vanoda kutonga nyika inei nokushapa kwevanhu nenzara dzinenge dzichiitika nevanhu nokukwidza mutengo kuitira kuti hurumende iripo ibve yanzwi haigoni zvichiitwa nema nevanhu vakadyiwa maelection.
Kubvira zvakaparwa urongwa hwemashandisirwo emari hwemonetary policy navamangudya pamwe nekuturwa kwemimwe mitero mitsva navanwe vesvondo rapfuura, mitengo yezvinhu iri kukwira kaviri kana katatu pazuva sezvaiitika muna 2008, uye zvimwe zvinhu zvave kutoshayikwa muzvitoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Zangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU razivisa kuti richaratidzira munyika yose nemusi wechina, richiti harisi kufara nematanho akaziviswa nehurumende ekukwidza mutero zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Asi mapurisa anonzi arambidza sangano revashandi iri kuratidzira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vati kuratidzira uku kuchaitwa munzvimbo dzakawanda munyika, ZCTU kwaine mahofisi mumatunhu akasiyana-siyana. VaMutasa vati vashandi vazhinji munyika vave kuomerwa neupenyu zvitevera kukwidzwa kwakaitwa mitero nehurumende, izvo zvave kusungira munhu wese kuti abatirwe masendi maviri padhora rega rega kubva pamari inoita madhora gumi zvichikwira.
Tatumwa nenzara mumisha mese mazara nzara. Vana vari kutadza kuenda kuzvikoro, vana vashayirwa kutengerwa zvekuenda nazvo kuzvikoro, mazepe chaiwa akudhura kuita 25-30 cents, mafrizi takuita 30 cents 40 cents. Ukatoona munhu akabata mazepe kana mafrizi tototi zvayombozha. So zvakaitwa nehurumende kuburikidza nereserve bank neministry of finance zvekutara zvisungo zveupfumi hwenyika, vasina kutaura navamwe, vachitara zvisungo zvinokanganisa mabhizimisi, zvinokanganisa vashandi, zvinokanganisa mitengo, kugadzikana kwemitengo muzvitoro. Ndo zvaita kuti suno kumanikidzika kwaita vashandi. Vashandi vati boka rao ZCTU titungamirirei, tiratidzire, titaurire hurumende kuti zvinhu izvi ngazvibviswe nokukurumidza. Tigare pasi vehurumende, vemabhizimisi, vashandi nemamwe mapoka ese anomirira vakaremara, anomirira vechidiki, anomirira madzimai. Tigare pasi tiongorore kuti zvakanakira nyika neupfumi hwayo ndezvipi.
VaMutasa vati kana hurumende ikasava pamhinduro inofadza, vachakonzeresa kuti pashaye chinofamba munyika.
Hurumende ikasaterera, tichairakidza kuti vagari vemunyika vanaro simba, uye mutemo webumbiro remutemo reconstitution rinotendera vagari vemunyika kuti kana vasingafari zvinhu zvese zvimire. Saka apa tiri kumboita kwezuva rimwe chete, asi hurumende ikasaterera tichavhara nyika nekuvhara makambani, tongogara toona kuti vanotonga chii uye vanotungamira chii.
Asi mutauriri wemapurisa vapo unyati vaburitsa mashoko ekuti kuratidzira kweZCTU uku hakusi kuzobvumirwa sezvo chirwere chekorera chichakadzika midzi muHarare sezviri kutaurwa nebazi rezveutano. Asi vaMutasa vati masangano akaita seravo haasungirwe kutsvaga mvumo yekuratidzira pasi pemutemo, vachiti kuratidzira uku kuchaenderera mberi. Bato rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rati riri kutsigira urongwa hweZCTU hwekuratidzira uhu. Munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora vati bato ravo riri kushushikanawo nemamiriro akaita zvinhu munyika.
tinotsigira zvikuru zviri kutaurwa ne ZCTU zvekuti vanhu varatidzire nenyaya yekuti zvinhu zvaaioma munyika munomu. Chatiri kuona ndechekuti hurumende haisi kuita zvayakataura kuti inoita zvokugadzirisa upfumi. Tiri kuona kuti mari yenyika yashata, mari yenyika haichawanikwe, uyezve zvinhu mumastore hazvichawanikwe zvakare. Tadzoka musituation ya 2008.
Mutungamiriri wesangano revechidiki vasina mabasa reZimbabwe Organization of Unemployed Youth, Vaonius Meza, vati vasingashandi vave kunyanya kuomerwa neupenyu zvichitevera kukwira kwaita mitengo yezvinhu, vachiti vachapindawo mumigwagwa nechina.
Sachigaro wevechidiki vasina mabasa, Unemployed Youth Organization of Zimbabwe, tiri kutonoratidzira pamwe chete neveZCTU nekuti zviri kuitika izvizvi hatina mabasa, tobirwa futi tumari twatinge tichitsanza nzira kuwana, hatina chata nacho. Saka kana dai zvaitoitaka taigona kutoratidzira tichikwanisa kana kutonovata kana mumastreets, nekuti zvava kuitika zvacho zvauda kuti vanhu ava vaende. Vakati varikuda kubvisa vamugabe kuti vatinakise zvinhu, vakabira vachamisa maelection, asi zvinhu zvacho zvava kutoita wese. Sadai zvaibvira ka VZCTU tinavo, ende tichakwanisa kutovata kana mumastreets kusvikira zvinhu zvatiri kuda zvaitwa nechihurumende chiri kubira vanhu.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, kutinzwe pamire hurumende nezvekuratidzira kuri kurongwa neZCTU. Mutauriri weZANUPF vaSimon Kaya Moyo vati tigovabata parunhare sezvo vanga vachiti vari mumusangano, asi pataenda pamhepo vanga vasisadaire nhare mbozha yavo. Zvichakadai, mashoko aburitswa nebepanhau reNews Day anoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakurudzira veruzhinji kuti vambotiwirira nekuoma kuri kuita zvinhu munyika, vachiti zvinhu zvese zvichanaka mukufamba kwenguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vemuHarare vanoti havasi kufara nekuwedzerwa kwakaitwa nekanzuro yeguta ravo kuvharwa kwemvura kune vane zvikwereti kukanzuro yeHarare. Mukuru werimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare reHarare Residents Trust, vaPrecious Shumba, vanoti danho rekuvhara mvura riri kutorwa nekanzuro yeHarare rinoisa vagari munjodzi huru kwazvo pachitariswa matambudziko anosanganisira chirwere chekorera icho chisati chakwanisa kumiswa zvachose muguta iri. Vashumba vanoti dambudziko rekuvharwa kwemvura vari kunyanya kurinzwa mumisha inosanganisira Budiriro, uko kwakatangira chirwere chekolera, Glenora nekuwadzana. Mwedzi wapera, dare repamusorosoro reSupreme Court rakapa mutongo wekuti makanzuru anokwanisa kuvhara mvura achivharira vagari vanenge vaine zvikwerete zvichienderana nemitemo yemaguta aya. Izvo zvinotevera nyaya yakanga yakwidzwa kudare repamusoro reHigh Court nemumwe mugari aipikisa danho rekuvharwa kwemvura. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme kuti tinzwe pamire kanzuru panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navashumba.
Vagari vazhinji vari kuti pamaripoti ekuti kunzvimbo dzavo vari kusangana nemawatercards kuti vanenge vachinzi vane zvikwereti zvakakura. Apa tiri pakati pekuti kanzuru ine programu yekuti iri kuita 50% rate discount kune vanenge vaine zvikwereti, zvichireva kuti mukana wevanhu wekuti vanogona kudhira nenyaya dzezvikwereti zvavo. Apa tiri panguva zvakare yekuti nyika iri kuchema nekorera yakatangira munzvimbo yeGlenview yekubudiriro. Saka kana mvura ichinge ichinzi mvura yavharwa, at the same time mvura yacho hakuna, at the same time tine cholera outbreak, reality ndeyekungoti vagari vanenge vaakutarisana nedambudziko guru.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyosangana nedambudziko iri rekuvharwa mvura vashumba?
Izvi tiri kunyanyosangana kunzvimbo dzakaita sana kuwadzana, nzvimbo dzakaita sana Glenora. Glenora mune vagari vazhinji pari zvino vakatorerwa mapombi emvura zvekuti hawana mvura kwenguva yakareba. Saka isusu tichiri pakati pekurwisana nedambudziko rekorera tinoona iri nyaya yakatiomei, inoda kutarisiswa, inoda kugadziriswa nekuchimbidza.
Iyo vekanziru wari kuti zvikonzero zvavo ndezvipi tichitarisawo kuti ndo vari pamberi mukurwisanawo nechirwere chekorera.
Isusu dambudziko redu zhinji ratiri kuona nderekuti kukanziru kune malevels mairi edecision making. Kune level remapolicy makers anove makanselers akasarudzwa nevagari. Kozoita level remabureaucrats vanove washandi vemukanziru. Awa ndo wari kunyanya kubudisa mashoko yekuti wanhu wanofanirwa kumanikidzirwa kuti wabhadhare kunyangwe wasina mari, kunyangwe kusina mari yacho wanofanirwa kubhadhara. Asi kana papa kugadzirwa kwemabhajeti tinoona kuti wagari vanosiiwa kunze kwekugadzirwa kwebhajeti. Zvinoreva kuti bhajeti rinozobudapo nemarates anotaurwa nekanzuro anenge ari marates ari pamusoro-soro asingagonekwi kubhadharwa nemugari. Saka mugari uya akazotadza kubhadhara kuya, ivo vakushandisa mutemo kuti vanoti tinoda kukuvharira mvura. Asi izvi tiri kuona kuti zviri kuenderera mberi nekuexposa utano hwevagari nekutora kodzero dzavo pasina kudziremekedza.
Asika vashumba, pane mutongo wedare repamusoro-soro uri kuti hapana chakaipa kuti makanzuro anga achivhara mvura kune vane zvikwereti.
Isusu sesangano revagari tichiri kuongorora kunyatso tinzwisise Supreme Court ruling. Saka isu sesangano patiri kupedza kuongorora nyaya iyi tichange tichichihwa gwara rekufamba naro nalegal advisor wedu kuti totora danho ripi.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vari kusiya basa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaita musangano naamai Haley nhasi mangwanani kumuzinda wavo White House, uko vazivisa kuti amai Haley vari kusiya basa mukupera kwegore rino. Asi vaTrump vati vanotarisira kuti vachadzoka muhurumende yavo vachiita basa rakasiyana neravanga vachiita. VaMaurice Kamto vanoti vakunda musarudzo dzemuCameroon zvisinei kuti hurumende iri kurambidza kuburiswa kwezvakabuda musarudzo zvisiri pamutemo. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vaudza vatori venhau kuti vachatorera maresinesi makambani ose ari kuti anoda mari yekuAmerica kana achitengesa zvinhu. VaMohadi vataura mashoko aya kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare. Zvinhu munyaya dzezveupfumi munyika zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo, zvopa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu, mari ichishayikwa uye mitengo yezvinhu ichiramba ichiita chamuramba mhuru. kunyanga hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka, hurumende inoti inokwanisa kugadzirisa matambudziko aya ikambopiwa nguva kunyange pachave nemarwadzo. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Munyori mubanzi rezvekuburiswa kwemashoko, vanda vaningi Nick Mangwana vaudza bepanhaure Herald kuti kushomeka kwezvunhu kunokonzerwa nenyaya yekuti vanhu vari kungotya kuti zvingangoshomeke, nekudaro vari kutenga zvakawandisa zvopa kuti zvinhu zvishomeke. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanotiwo vachadiridza uwandu hwevashandi vehurumende senzira yekugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mamwe makambani atanga kumbovhara nenyaya yekuti anoti ari kumanikidzwa kutengesa zvinhu nemabond notes kana maRTGS kana kuti makadhi ekumabhengi zvichinzi akaenzana nedhora rekuAmerica. Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti zvinhu zvanga zvakamira sei pamusika.
Pano kana seni inopublisha inonzi Zimbola Index inotracka premium pamisika mitema pablack market, iri kutiragidzawo zvakare kuti nhasi rate rari pa250%. Saka muri kuona kuti black market premium iri kuramba ichingowidena, and zviri kuaffecta confidence muekonomy. Nekuti black market premium yakaita widen, pane yatinoti muekonomics rational expectations inounzwa, yekuti vanhu vanotarisira kuti mitengo yezvinhu ichakwira. Ndosaka muri kuonawo zvakare pane panic buying yanga ichiitika mumazuva apfuura.
Izvi zvatsigirwa nemukuru wekambani yePickford Management ine mabhizimisi munyika dzakawanda dzekuchamhembe kweAfrica, vaAlbert Mandizvidza.
MuZimbabwe mune nyaya dzakati wandei dziri kukonzera kuti vanhu vatambure nenyaya dzehupfumi, asi nyaya yepenonesa pari zvino inyaya yekushayikwa kwemari.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muAmerica muzvinafundo Steve Hanke vanoti mitero yekubatira vanhu masendi maviri padhora roga roga iri kuda kudzikwa navaNcube munengedzo wekuti hurumende yeZimbabwe yakundikana kugadzirisa zvinhu, sezvo izvi zvichitonyanya kukonzera matambudziko nekusagadzikana mune vemabhizimisi. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanotenderanawo nemaonero aya.
Saka isusu kuti tiparure rimwe danho rekuunza additional taxes on an already overburdened public and an already overburdened business, andione sedano rakanaka iroro.
Panyaya yavaNcube yekuda kuderedza uwandu hwevashandi vehurumende, Dr. Chitambara vanoti panoda kunyatsodzamiswa pfungwa.
Panofanira kuitwa tsvagiridzo yekuona kuti the right size yepublic service yedu yakamira sei, tichienzanisawo nepopulation atinayo uye nesize yeekonomi yedu. But makatarisa mamwe masectors epublic service akaita sana health, kunotoda more health workers, nekuti staff establishment yatiri kushandisa senyika establishment yakaunzwa kuma1980s. Even makaona World Health Organization wakambozvitaura izvo vakati my health workers to population muZimbabwe there are at about 14 per 10,000. Normally nyika dzimwe dziri kusimukira dzino average between 30 and 40 per 10,000. Saka Zimbabwe titori pasi. But upano mamwe masectors anogona kureduswa vashandi vehurumende. For example, takatarisa nyaya yemilitary sector, but it's a bit politically sensitive kuti minista wataure kuti takurijusa maybe mapurisa nemasoja nemilitary sector yedu.
Asi nyanzvi munyaya dzebudiriro vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaMax Osaungweme vanoti zvinogona kushanda kana zvikaitwa nemazvo kunyange hazvo uri mutoro chaiwo.
Takatotanga kurasika formula yacho patakaita maministri vakawanda. Tine over 30 maminista ukawedzera maprovincial ministers necheche. Ndopatakarasika taiwo tatakatanga takaisa cabinet stick tainyatsoziva kuti magovernment expenditure yati ichatsika. But zvakutonana Muturi zvekuti vachada kurijusa size yecivil service zvinogona kushanda, asi zvese zvinoda political will.
Zvinhu zvinonzi zviri kushayikwa munyika muzvitoro zvinosanganisira chingwa, mafuta ekubikisa nekufambisa dzimotokari, shuga, mazowe nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
E yachika nguwe ya kuti timbotarisa zvirikuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei tangatiri kutarisa zvirikutaurwa na Nelson Chamisa, mutungamiri webato re MDC, panyaya yekutiva vawanikwe ivo vachipinda muhurumende yemubatanidzwa nava Emmerson Mnangagwa veZANU PF.
Well, let me state categorically, definitively and authoritatively that I've not had any discussion, any contact with Mr. Mnangagwa or any of his representatives or envoys. Utaurirana atichike isu hatina dambudziko nenaurirana asi chinhu chatisingadi kuti tiite inyaya yekuti tiite heri sadza mutekwe teera tosipana kunonyudza iwe uchiri temba kuti unenge uri ngwena yajaira kugara murwizi inini uchizva ndikanoda kunopinda murwizi makomo ndokona kunoitseka kushambira wonondipa zvikapu noonekwa dumbu ratishaku kuzvimba vandati angarara pamusoro pemvura hatidi indinoti handiwopa ruware pandine ndakajairira ndopandajairira nokundo kune vanhu toona kuti zvinhu zvinoda kugadzirwa munyika ndezvipi
muri kutaura naCecilia Stengeza ndiri kuCape Town airi mudariro iri kutoshunguruza vakoma nekuti izvezvi zvimakwiri ari kuita zvinhu kumusha isisu totori kunze kwenyika tiri kudya tichidzika sevabereki nevana vari mukati menyika yeZimbabwe chiri kuitika ndechekuti ivo mutungamiriri wedu wenyika vanongoita chimbimbindoga chavo vega chimbimbindoga ndechavanacho sekutaura kwavo pavakatanga kuiswa papozisheni yeupurezidendi evakafolowa kumashoko ava vaitaura manje vakangotaura savana kuzozadzisa zvido zvevanhu kana vanga vari munhu akuona kuti zvinhu zvamukundawo vanotaurirana kutamisa ite Zimbabwe nangaro veZimbabwe ngavataurirane kana vataurirane vanhu vonoti ngoti foward ngenyika vare kuparaana tineka makakatano vanhu vatingofa
aveuri bedbridge hakuna kutombo naga evendiri mutiefi veri kubvama kusena nanakandava tiri kupusha q hapana kana iri mubedbridge wanavazvinhu avazvigone ngavarege izvi tikone zvakubuda pachoti vanhu ava vakabirira maelection right now hapana kubatina kwavanga tiendeendiri cause iye wakanhu vakahwina uyo akafeira saka inoi mugavenment yechii ofishi vakahwina mumashopsi mamwe mashopo ndikangoti mashopu ete haari kutambira pabhozi vatoramba kuti hatitambira anokodzero kutambira achona akaitana spa nanaenzichadzi pahosi akatovhara vakatovhara vakaita mapepers ekuti close for stock take but hapana munhu anenge arimo saka stock take ndorwa nani pasina munhu aripo.
Inii ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe.
Muchirongwa chethe connection nasi tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa vechidiki vanoda kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rinouya. Kunyoresa uku kuri kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection muneni ntungamiri Nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Paramende inozeya mamiriro yakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi, bato reMDC richikurudzira kuti nyika ishandise mari yekusouth Africa kwete kushandisa bond note. Sangano revashandi reZCTU rinoti riri kuenderera mberi nekuratidzira kwaro nemusi wechina zvisinei kuti mapurisa ari kurambidza kuratidzira uku. Vanhu vakawanda vovharirwa mvura nekanzuru yeHarare nepamusana pekukundikana kubhadhara zvikwereto zvavo kukanzuru iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani apo tinokupai nhau na6 AM. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande.